Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 Gunyana 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro kubva muZimbabwe vakananga kuNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly. Dzimwe nyanzvi mune zvemari dzinoyambira Zimbabwe kuti isasiyana nedhorari kuAmerica ichida kushandisa mari yekune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadzore paramende bhiri reprivate voluntary organizations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro manheru kubva muZimbabwe vakananga kuNew York kumusangano weUnited Nations we78th session of the United Nations General Assembly. Musangano uyu uri kufamba nedingindira rekuti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, Accelerating Action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals Towards Peace, Prosperity, Progress and Sustainability for All. Evans Sininga abata gweta rakarerekera kubato reZANU-PF Dr. Masimba Mavasa kuti tinzwe zvizhinji.
Musangano wenyika dzese dzepasi pano unonzi United Nations General Assembly uri kuparurwa kubva tsvondo rino kusvika tsvondo rinouya nevatungamiriri venyika dzese dzepasi pano. Mutungamiriri weZimbabwe ari kuuyawo. Uyu musangano wechi78 watingati makumi manomwe nemasere emakore uchiitwa musangano iwoyo. Saka this is the 78th session.
Bataiwo pekuti musangano iwoyu wakakosherawo papi zvizvarwa zveZimbabwe?
Kwatiri vana veZimbabwe musangano unokosha nekuti ndomusangano watiri kupinda tichangobva musarudzo. Musangano uyu watarisana nesarudzo yedu yatakabva masvondo mashoma apfuura. Zvinoratidza kuti mutungamiriri wehurumende ari kuuya mutungamiriri wenyika ari kuuya kuzosangana nevamwe vatungamiriri nekusimbisa zvakabuda musarudzo. Ipapapa tichasvika vachaonawo vachaita misangano nevatungamiriri vedzimwe nyika kuti vavake ukama nekubatsirana nenyika yeZimbabwe.
Izvo zvinotarisirwa kumusangano uyu ndezvipi tichitarisa huwandu hwevanhu vanofamba nemutungamiri wenyika kumisangano iyoyi?
Saka musangano uyu haungouyiwa kuzongopa mashoko mashoma anotaurwa nemutungamiri wenyika. Aiwa, mutungamiri wenyika pamusoro pekupa mashoko haachatura United Nations, achava nemisangano nemakurukota nevatungamiriri vedzimwe nyika vanogadzira kuvakwa kweukama pakati peZimbabwe nedzimwe nyika nebudiro yeupfumi hwana weZimbabwe. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vaMnangagwa pavanenge vachifamba havasi kungofambira chimwe chete sadriver weambulance, vari kufambira zvakawanda zvinobatsira nyika yeZimbabwe, zvinobatsira vana veZimbabwe. Mutungamiriri achine vhunze remoto mutsoka nekuti achangobva mukusarudzwa, saka makumbo achiri kupisa, saka arida kushandisa simba iroro kuti rigova simba rinobatsira vana veZimbabwe. Saka tinotarisira kuti kune vatungamiriri vakawanda varitori mutsara wekuda kuona mutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Mungape here mienzaniso miviri mitatu yezvemabhizimisi zvingabuda kumusangano ikokuku zvamuri kutsanangura izvi?
Kana mukaziva kuti Zimbabwe ine zvicherwa zvakawanda zvinopfuura kuita gumi nenhatu 13 zviri very important pasi rese. Saka kune nyika dzakawanda dziri kutarisirawo kukurukura nechekuti dzingapindawo sei muZimbabwe dzigobatsira kuvandudza upfumi hwenyika yese. Saka izvi zvinokosha zvikuru. Asi tatizive kuti musangano uyu hausi kungotanga zvino zvino, wakatotanga mutungamiriri kana gurukota rezvekunze vaFredrick Shawa vakasvika svondo rapera, vanga vari mukati mekugadzira misangano nekuronga misangano yemukuru wenyika neimwe misangano yavari kutoita vakamirira mukuru wenyika.
Ko, vanhuwo vasiri kufara neutungamiri hwava Munangagwa vari kurongawo kuuya kuzoratidzira, mungaitiwo ruzivo nezvazvo here izvi?
Tinoziva hedu kuti kune vamwe vana veZimbabwe vari muno muAmerica veTriple C vari kuda kuedza kuita kuratidzira pagungano iroriri. Izvi rangu vagaroziva kuti vanhu vari kuedza nepavanogona kubaya dura kuti uzviyo zvibude, vada kuparadza upfumi hwenyika yeZimbabwe, varoda kuparadza zita reZimbabwe. Tinovaziva varipo, asi tikati kutaurire kuti vachanyara nekuti vatungamiriri vedzimwe nyika havasi kuzotarisa vanenge vachiita mheremhere nemhirizhonga yavo vari panze. Aiwa, vachatarisa mutungamiriri wenyika kuti tikataura nevari panze vari chanoiza vanotipei, ko tikataura nemutungamiriri wenyika yeZimbabwe anotipei.
Avo vanga vari gweta rakarerekera kubato reZANU PF, Dr. Masimba Mavasa vari parunhare kuUnited Nations Headquarters kuNew York naEvans Zininga weStudio 7. VaMunangagwa vachataura mberi kweUnited Nations General Assembly kusvera mangwana musi wechina. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuronga kuratidzira pamusangano uyu. Dzimwe nyanzvi mune zvemari neupfumi dzinosanganisira vaimbova gurukota rezvemari vaTendai Biti vanoyambira Zimbabwe kuti isafunga zvekurega kushandisa dhora rekuAmerica kuti ishandise mari dzekune dzimwe nyika, vachiti Zimbabwe haina simba rekuchinja mari yainoshandisa. Pari zvino Zimbabwe inoshandisa mari dzekunze pamwe nedhora remunyika iro rinogara richirasikirwa neuremu hwaro. Vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Zimbabwe ine ukama hwakasimba neAmerica munyaya dzemari, saka ichashandisa dhora rekuAmerica, vachiti kushandisa mari yedzimwe nyika kune ngozi kana uremu hwemari dzavo idzi hwotanga kudzika.
Nyaya yekuti Zimbabwe inge ichipinda mubatanidzwa wenyika dzinonzidzo BRICS, dzeBrazil, Russia, India, China, South Africa nedzimwe nhanhatu dzinoproducer mafuta naoiri nana diesel iyei kuti dzikwanise kunge dzichiita mari yayo, inyaya yandinoona isina kunakira Zimbabwe mberi kunoenda uko. Nokuti nyika idzi tikadzitarisisa idzi dzinosanganisira idzo India nechina, nyika idzi dzine nhoroondo yokusawirirana zvachose, dzinenge dzinokunetsana kwadzo pana mamwe mabhodha, dzinokunetsana kwadzo pane zvimwe zvirongwa zvakawanda wanda. Kuti Zimbabwe ikapinda mubatanidzwa uyoyu ine nyika mbiri hombe pasi rose dzichikonana seizvi, zvinogona kuti Zimbabwe inge ichizozodzwa rumwe ruvengo rwayanga isinei narwo kunyika dzakaita hombe sana America.
Chitsananguriraivo nemhaka yei, Profesa Masocha?
Nokuti nyika dzomubatanidzwa weBRICS dzinoda kuuya nemari yadzo yokushandisa, mari yayo yokushandisa mubatanidzwa uyu yosiyana nokushandisa US dollar. Zvinova zvinhu zvinozonetsa chaizvo, nokuti pane zvimwe zvisungo atingati malong term contracts anenge akaibvumiranwa pakati penyika, pakati pamakambani, kuti ange achibhadharwa neUS dollar. Pana mamiriyoni namamiriyoni emari mumakondiracts akaita saiwayo. Kuti makondirakti iwayo avhunwa, panogona kuita zvirango zvoupfumi zvakawanda zvinoita kuti upfumi hwenyika yakaita seZimbabwe hurambe huchidona. Zvekare mari iyi yavanenge vachida kunge vachiuya nayo yenyika idzodzi dzichete vasiya US dollar inogona kuzodona simba rayo, zvokuti kuti vazokwanisa kudzokera kuUS dollar zvinenge zvisati zvichaita.
Professor, chingazotadzisa kudzokera ku US dollar chi?
Nokuti mabudiro avanenge vaita anenge asina kunaka. Zvekare tinoziva isu kuti simba renyika yeAmerica munyaya dzoufumi isimba guru rakapambira pasi pose. Tichiona kuti mafambisirwo anoitwa mari muzvitengeseranwa zvinoita nyika namakambani zvinofamba nemakambani zvinofambisa nemakambani anonzi Visa neMastercard. Kana America ikasabvumirana nemari iyoyiyi, mari yacho yeBRICS iyo inenge ichizofambiswa sei? Kana America ikati magadzira mari yenyu, saka zvamagadzira mari yenyu ngaichirega kufambiswa nenzira dzinofambiswa mari nemakambani yedu yeVisa Mastercard, vobva vapavhara ipapo. Saka zvinobva zvati netsei ipapo. Zvekare tinoziva kuti mizinda yemari pasi rino rose yatinotisu International Monetary Fund, World Bank, mizinda yacho iri muno muAmerica munomu. Zvibvumirano zvakaita seizvi zvokuti mubatanidzo wenyika dzeBRICS ukwanise kunge uchiuya nemari dzawo hazvikwanisi kunge zvichiitwa pasina nhaurirano neInternational Monetary Fund neWorld Bank zviri muno muAmerica. Saka Zimbabwe ikada kungomhanyira kune zvimwe zvirongwa zvedzimwe nyika pamwe dzinozvivimba nezvavanozvivimba nazvo, kunozonge mberuko kwaufumi hwenyika hwaipa zvokusati zvogadzirikana zvachose. Tinoukama hwakasimba neAmerica kunyaya dzemari, ndosaka tichishandisa US dollar muZimbabwe. Zvekare Zimbabwe inozokwanisa here kuconvinza vanhu vayo vomuZimbabwe yatinoti consumer confidence yei kuti iti indo mari tsva chisiyai Zimbabwe dollar? Vangakwanisa kurumura vanhu vemuZimbabwe paZimbabwe dollar here? Zvinogona kunetsa zvekare. Saka ndinobvumirana naHonorable Biti kuti idanho rakaipa chaizvo reZimbabwe kuti inge ichijoina mubatanidzo wouyu unoda kuzouya nemari yavo yakasiyana neAmerica.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvemari neupfumi muzvinafundo. Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakadzorera kuparamende bhiri rePrivate Voluntary Organizations rinozivikanwa nerekuti Patriot Bill. Izvi zvinoreva kuti paramende ichaita dzimwe zvehurukuro pamusoro pezviri mubhiri iri. Parakaendeswa kumutungamiri wenyika kuti asaine, Patriot Bill rakashorwa nevazhinji, kunyanya masangano anorwira kodzero dzevanhu. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti hazvisati zvavapachena kuti chii chakonzera kuti vamunangagwa vadzorere bhiri iri kuparamende, vachiti izvi zvinoreva kuti bhiri iri richatanga kuongororwa patsva risati radzorerwazve kuna vamunangagwa kuti varisaine.
Apa chakakonzera apa hatinyatsoziva kuti chii, but ndoziva kuti bhiri iri raishandiswa nezanup f neparamende yanga yakazara maMPs ezanup f kuda kuisa maNGOs emuZimbabwe pachipiyaniso. Tinoona kuti iri bhiri iri tichienda kumaelections raita senge richapaswa before maelections, kana kuti just after maelections, zvichiita senge zvachichigidzira maNGOs kuti aoperate freely mumaspaces avo.
Bhiri iri rakakonzera mutauro wakawanda munyika nekunze, saka kudzorerwa kwaraitwa kuparamende chiratidzo chei zvinorevei?
Kudzorerwa kwaraitwa muparamende kunogona kuri paviri. Kunogona kuri kuti kwekuti hurumende yamunangaga iri kuti zvataida kuachivha takaachivha, vakawina maelections vachityidzira maNGOs, kana kuti zvakakuonekwa sekuti vamunangagwa vakaita yatingati succumb kupressure yemaNGOs nemalobbies aiitwawo zvekare nemagweta nemamwe international organizations. Aiona sekutinge iri bhiri dai rakaiswa raikonzeresa mhirishonga, kauti raikonzeresa kuti maNGOs akawanda kunyanyanyanya anodefenda kodzero dzevanhu kuti anga achavharwa kana kuti anga achaona achitadza kuoperata muZimbabwe vakasungunuka nekuda kweamwe maprovisions anga asina kumira zvakanaka angari mumu mupiri.
Sekuona kwenyu ama munoona kuti nengo dzeparamende dzichango pinda muparamende dzi pane zvadzingaita here kuti biri iri rive nani pane zvariri kana kuti inongova nyaya imwe chete kuti vachaita zvinongodiwa navamunangagwa?
Iko zvino tokuona kuti iyo ZANU-PF haisina majority muparamende, but toziva kuti kupasa mabhiri akaita seaya hazvidi hazvo 2/3 muparamende, zvinongoda a simple majority. Tinoona kuti kuda pane zvinokwanisa kuva zvichichinja, because iri bhiri tichiritarisa ibhiri rakaiswa neparamende isipo, so kudzosa kwayaitwa paramende iyaya yakadisolva isisipo zvakureva kuti kana pachizoya rimwe bhiri pamberi pavamunangagwa rinofawa riri new one risiri iriri radzoswa navamunangagwa. Saka paramende kana ichida kuzowinza mutemo unoona uchiregulata tingati ma NGO kana masangano akazvimirira oga vanofanirwa kutangidza patswa vachidebate vari muparamende, and pamberi pavamunangagwa renge richiuya riri fresh riri new one raiswa neparamende new one yakagadzwa mafika pfuura.
Avo vange vari gweta rinozvira kodzero dzavanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi. Nyaya dzekupambwa kwevanhu kuita vakafira mberi nekusungwa dziri kuenderera mberi kubva zvapera sarudzo, vanopikisa vachipomera mapurisa, vasori nevamwe vari kuzviti Forever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ, pamwe nevatsigiri veZANU-PF mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Asi veZANU-PF vanoramba kuti vatsigiri vavo vari kuita izvi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kunyanga hazvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakukwidza musarudzo vachiti vanoda runyararo munyika, vanopikisa vanoti izvo handizvo zviri kuitika. Kubva zvapera sarudzo, nhengo dzebato retripusi dzakawanda dzinoti munyika hamuchagarike. Mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo dzinofanira kuferefetwa. Mumwe uyo akapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori akatochwa ndikanzuro womuHarare vaombera Ishe Nhende, vanoti vana chiremba vachiri kuvavheneka kuti vaonekwe kuti vakabayiwa Jackson rainge rinei.
Vana chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi uyasi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda, pfungwa, ropa, mapapu, inyange kushanda kwemwoyo chaiko.
Imwe nhengo yeTriple C vaNelson Mukwena vakapambwawo kumba kwavo kuHighfoods vakasiyiwa vakandwa musango kumapinga kumashonaland west. Kunze kwekupambwa kwevanhu, nhengo dzedare rebato iri dzaive kugara dzakasungwa nekuvhimwa semhuka. Vamiriri vedare reparamende vatatu vanoti Muzvare Maureen Kadeemaunga, vaAustralis Siziva uye vaSarenda Kapoikulu vakasungwa mazuva akapera. Makanzura ebato iri akasungwa anosanganisira mutevedzere wameya weHarare Muzvare Kudzai Kanzombe, Clyde Mashozhera uye vashimbarisidhuwe kuBulawayo. Imwe nhengo yeTriple C vaJohn Panduki vanoti vanga vachifonerwa nenhengo dzeFazi kuBhikita uye svondo rapera vakatyidzirwa nerufu.
Ya, ichokwadi kuno kuBhikita hakuna kumira zvakanaka. Nhengo dzeFazi dziri kurova vatsigiri veTriple C uye dziri kufundisira vatsigiri veTriple C vachivavimbisa rufu. Ini pachangu ndakafonerwa nekusenderwa mameseji vachindivimbisa rufu. Apa chinondishamisa ndechekuti maelection akapera, ndoshaya kuti chii chavari kurwa nesu isu vatsigiri veTriple C.
Dzimwe nhengo dzebato reTriple C dzakaita sava Alan Tiri vepasi kuHurungwe navaPeter Taonana dzakapisirwa misha kusara yave dota. Vamwe vakaita sava Shadrack Kana vekugokwe Kabhuyuni vanoti vanoshamisika kuti FAZ ichiri mumaruwa mavo ichivhundusira vagari kunyange sarudzo dzakapera kare.
Vakatouya kwavari vachivaudza kuti imi manga muri maagents takukushungurudzai zvokuti mukasafa gwendo guno hatimbokushayai muri vapenyu. Toshaya chikonzero chacho kuti chavanoramba chishungurudzigwa chii. Kana ZANU ichinzi yakahwina, ko FAZ yacho chaichada kuvanhu chii? Sarudzo vanoti dzakapera asi varongona vachingoenderera mberi.
Kuguruve, madzibaba veshanduko vaGodfrey Chidhau vanoti vatsigiri veTriple C vari kutyidzirwa uye kunyimwa chikafu.
So tiri kushungurudzwa kuno kuguruve vazhinji vacho havasi kutorara mudzimba vazhinji vacho vari kurara musango bhozi vanhu vari kuramba vachishungurudzwa chete kubvira pamaelections apera nanhasi vanhu vachete vachiri kushungurudzwa hamhenoti kusiyana mafungiro emhosva here kusiyana mafungiro emhosva here kurarama kwatiri kuita munyika yedu
asi vanozviti mutungamiri webazi refazi munyika vakuda kwashe mutsanga varamba mhosva dziri kupomerwa sangano iri
aiwa hatina vanhu vari kutiretena vanhu bato redu chokutanga harina kumbogara ratiretena vanhu bato redu raikampena murunyararo mune zvakanaka ende rikakampena mune zvakanaka tikawina maelection hatina chikonzero chokuti isusu takawina maelection takapedza tochitanga kufamba tichivhundutsira vanhu panguva ino bato redu refazi riripo richagara riripo nokusingaperi ndosaka ichinzi forever associates
vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira vati bato ravo harishandi nefazi kuita mhirishonga sezvo ririro rakakunda musarudzo
iko takaita maelection maelection akapera pakavhotewa pasina kana munhu ambonzi ashungurudzwa pasina munhu ambonzi anetsewa isusu takunda pamaelection tinozoshungurudzirai vanhu inini handisi kuona nhauro iri kutaurwa netriple c nemusoro kana kuti nechiremerera chokuti tiipe nguva yekuti tinyanyoyepindura nekuti isu sebato rezanu pf tinoremekedza mutemo
asi triple c inoti nhengo dzayo kunyange dzikamhan'ara dzinosungwa kana kuti mapurisa haana matanho aanotora magweta anenge achimirirawo nhengo dzetriple c akaita savadrug kotati vanombosungwawo nemapurisa mutauriri wemapurisa assistant commissioner ponyati vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezve vanga vari mumusangano munyori mukuru weunited nations vaantonio guteres vanoti vari kushushikana nenyaya dzekusungwa kwevanhu muzimbabwe masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze ari kushorawo zviri kuitika kune vanopikisa izvi hurumende iri kuti vanopikisa vari kuda kuratidzira mushure mesarudzo dzavari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro asi vachamisa vanoti kuratidzira munyararo ikodzero yevana vezimbabwe iri mubumbiro remutemo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kanzura veward 7 kuchitungwiza valove more Michael vebato retriple c vakasarudzwa kuva meya vechitungwiza mushure mekuwana mavhoti makumi matatu nerimwe kana kuti 31 vachikunda amai Leah Chidamba vezanu pf avo vakawana mavhoti maviri. Munewsday mune nyaya inoti zvizvarwa zvemalawi makumi mashanu zvapfuudza mwedzi mitatu zvakavharirwa mumajeri muzimbabwe pamusoro pekushayikwa kwemari yekuvadzorera kunyika yavo. Vazhinji vavo vakasungwa vari munzira vachienda kusouth africa. Munewsday makare hurumende inoti iri kuongorora hove dziri kufa mudhamu rekaroi. Zvinonzi hove nezvimwe zvemumvura zviri kuonekwa zvakafa mudhamu iri riri muwatson farm makilomita matatu kubva mukaroi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndiri mutsigiri wetriple c nemwoyo wese. I don't put a blame kuna vachamisa kuti sei zvinhu zviri pazviri nhasi, asi ndikuisa blame kusadzak eu neeu yacho zvese kuti why are they inviting Emerson Mnangagwa kumusangano wemapresident ose vototi ndiye achataura musi weThursday. Kana kuzimbabwe sadzak ichiti hakuna president up to now, why are they inviting Mnangagwa kuti ange achitaura kusummit yemapresident ose? Zvoona kuti sadzak eu neau vese vachitengesa izi Zimbabwenzi. Saka mazimbabwenzi tichafa tichitambura ande munyika dzavo vakati mate totorovana navo ikoko. Ndatenda zvangu zita nditaure maita vestudio 7
masora sestudio 7. Hai, vanhu ngavarege kunyeperana, vasafunga sokuti munhu wese haaoni. Munhu wose unoona. Hapana hurumende inokonawa kutonga. Hapana, hapana munhu unonzi irwa nanhingi iye munhu akasungwa mavoko. Saka ungagwaze kwekunze kwokutizvo unenge achingorogwa chete nokuti akasungwa mavoko. Saka hapana ikonomi yaunoti kwanzi inosumuka ivo vachizviziva kuti izvo masangisheni hatidi kuti hadzo kusee vasingatauri nezvokuti ngatiti masanctions abviswe.
Ya, ndimurambira jubiki kwa zvakapfuura zviya zvekushandiswa nevanhu vezanu vanhu vanodemonstrata ndo muHarare. FDC ndiyaka demonstrata steriki vachibvisa jugushungo paya habisitama hakuna iyoyo. Achiwengwa ndo vatinongotonyarirawo zvedu kuti vachatozvaramba zvokuti vambogara pachigaro chamambo. Varasiswa zvakatooma. Ona tongai ari kutoswedera, tongai Munangagwa ndo chatozosiwa paya vachiongwa marasiswa. Marasiswa zvokuti kana makabvanya maisana kuzvino muchamhaisana moga kana ichida topinda chiwenga ngangobvondora ngangosumudza masoja straight zvekuitwa kumwe kumusoro uku. Kwete zvokuti vanhu vachamhanya hakuna munombomhanya paya.
Ndirikurwadziwa namavaza. Munhu anonzi Mavaza anorwadzisa komana. Munhu iyeye uyo vakomana vamwe tatirana muchibhongo wehondo iyi takatamburira nyika yekuti iwe pairi apa. Vakomana iri chiko? Anotora vanhu kunge vasingambofungi kunge tese tirimasichipidhi iye ndiye chete anoziva. Akomana musatidaro vakomana we prize vamavaza respekteiwo vanhu vanhu vakavakwa nousikwa nomufananidzo wamwari respect them please please my dear brother Mavaza you are sitting pretty in a foreign land there please Miss Mavaza please please respect us
studio studio muri sei apo muchati zvimwe Zimbabwe inyika iyo istend yemunhu iyo istend yemunhu muchiti hatine nyika yedu istend yemunhu
hai ndinorwadziwa zvimwe zvinhu zvinoita vanhu vezano vanoramba saka vanhu vese ava vanopenga here vanotaura kuti tiri kurobwa vanhu vari kuvata musango vanhu vezano havatodi kubvunzwa vanhu vezano vanopatisa vanhu vanotopatisa vanhu chaiko kuti hatizvizivi hakuna zviri kuitika zvinhu zviri kungoitika munyika varimo asi vari kuramba zvinhu zviri kuitika munyika vanhu vesisi ngavasarobwa vakatarisa kana kupatiswa nevamwe vanhu ngavasapatiswa nevamwe vanhu munhu unotaura zvokuuraya munhu naiye unofa zvinoita vanhu vezano ka zvinhu zvinoita vezano hazvinaana kunaka vanhu vezano ngavasiye zvekumbunyikidza vanhu munyika yavo ivo vanhu vezano ndovenyika imwe ndovaridzi vezimbabwe vangori ivo chete varidzi vezimbabwe vanhu vezano chete Munangagwa ngavasunure vasiye zvavanoita izvi vanhu vanozivi zvavari kuita izvi tsanga vachisarawo zvevatongi nyika yacho nevana vavo nevanhu vavo vezano vacho vanhu vezano ka musadero nyika iyo vanhu vezano tererai muterere vanhu vachitaura paipai zvamuri kuita hazvina chimiro izvi paachabva Munangagwa muchaona kuti zvinhu zvichamuomera idi hapana hamunai muchingozikanwa hakuna chisingaperi chinoshura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi mangwanani echipiri vachataura pamusangano weUnited Nations General Assembly muNew York. Musangano uyu wakaparurwa nezuro muvhuro nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vachikurudzira kuti zvinangwa gumi nezvinomwe zvesangano iri zvinofanirwa kuzadzikiswa kuti nyika dziri kubudirira dzigoenzanawo nenyika dzakabudirira. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro kubva muZimbabwe vakananga kuNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly. Dzimwe nyanzvi mune zvemari dzinoyambira Zimbabwe kuti isasiyana nedhora rekuAmerica ichida kushandisa mari yekune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadzorera kuparamende bhiri reprivate voluntary organizations. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.